Ni kati shurubiti kani shurubiti itakanyura ya last week ye mamu ma generals kishitewe la nyaye kwe corruption on housing zimba kuri kupiwa kuturu tengewa bakuru bakuru be masoje koko so tanyara story it was a very successful story ni kati nyaye kuti this is what has happened sitango narrate shit
chamungati mindo chikurukuru chazokutumai kuti muchiti makusiyana nayo nyaya yacho chini
kwazvo itika moma developments okuti takazofonerwa fonerwa nevamwe vatinoshanda navo vakazoshedza shedzo nevamwe vachiti isu tiri vemilitary intelligence tirikuda zvakati 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 ndobva tabva taona kuti nyaya yaisisesi ndaitosiyana nayo kuita zvimwe and pakudaro tanga tichiitira kuti majournalist atinoshanda navo ave safe it was not like kuti tiri kuti tasailenzwa takusiya nyaya dzinofanira kuitwa dziri mupublic interest aiwa tanga tichiitira kuti vanhu vatinoseenza navo vaite safe nokuti ndicho chakakosha strategy icho chokuti kana muchiranda mese muri majournalist taunotanga kutarisa safety and well being lechi mareporters vanhu vakushanda navo
muchaita sei manje muchaita dzimwe nzira here dzekuti nyaya dzacho dzirambe dzichizofamba kana kuti dzichazosimudzirwa mune ramangwana
handiti vakaisa statement vakati hai tiri kuongorora nyaya iyo tiri kuinvestigata ndizvati tinovimba kuti vachainvestigata voadresa nyaya yacho kana yoadresa vozoishoshi another statement kuti painvestigation iya yatakataura nezvayo papa ndiyo zvatakawana izvi and taazotora matanho kuti tiadresse nyaya iyi nenzira yakati so because as long as kana zvaadresa zvinhu zvacho izvozvo zvatakati zvitaura izvi hapana chakaita isu tozongoti chi tozongoti vazobudisa imwe statement paya vachiti taadresa nyaya iya so saka kwava nechii neredress because majournalist kana achinyora zvinhu vari kunyorera kuti zvibude pachena so that kwakaitika kana kwaitika mamistakes zvinhu zvakafana necorruption nezvinhu zvakadaro daro mupublic affairs apo panyaya dzeaccountability nedzegood governance zvogadzirwa haizi kuti vanhu vanongonakidzwa nokungonyora chete aiwa